zvinogona kushanda to some extent as long as tisiri kudeala nemastructural issues nenyaya dzekushaikwa kweconfidence munyika, then zvinogona kusanyanya kubatsira zvakanyanya. Saka hongu kutaurirana chinhu chakanaka kutaurirana nekunzwisisana, but chakanyakukosha ndechekudeala nemaissue anenge achikonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichidaro. Hatiri kuti mastructural issues, nyaya dzeconfidence, nyaya dzemauncertainties arimo, ndodzine dzichida kudhealwa nadzo. Saka hatingi chiri kunyanya kudiwa inimplementation yemareforms more than just talking to people. Saka tida ngatigadzise nyaya yekusimbaradza mainstitutions, makey economic institutions edu. Of course hurumende zvimwe zvacho yakatonge ichidemonstrate a commitment nemapolitical announcements. Then nyaya yemapolitical reforms zvakare kuti pave nepolitical stability.
Asi vamwe vari kuti izvi zvakamboiedzwa makore apfuura zvikatadza kubudirira, nekudaro vari kushamisika kuti sei hurumende iri kuda kuzvidzokorora.
Itokati zvakambeedzo katiki nyaya iripo ndeyepolitical commitment newill. So far pasati patanga kuimplementwa, and chataakungoona mapolicy pronouncement sekutaura kwandaita. Hurumende yakatanga kuimplementa zvavanga vachitaura, especially kunyaya yekureforma key institutions, for example nyaya yemaparasita. Ndinoona kunge zvinogona kubatsira kudzosa confidence, because inyaya yetrust, nyaya yeconfidence is about trust.
Ko nyaya yemari iri kukonzerawo matambudziko akaita sei pakudhura kwezvinhu?
Pane maparallel exchange markets ari kunza madifferent premium. Saka mapremium iyaya ndo akuidriva ekukwira kwezvinhu kwatiri kuona kuri kuitika. Saka nyaya yekushaikwa kwemari iri kukonzeresa kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira. Of course zvasangana nevamwe vanenge vachida kuita profit iye nenyaya yerent seeking.